Vatsigiri vezanu tuye pangu vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti paita kurira kwatyisa zvikuru patende yanga yegere vakuru vakuru vebato rezanu PF apo mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanga vava kubuda mutende iyi vachibva pamusangano uyu mushure mekunge vapedza kutaura mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge Jaramba vaudza Studio 7 vari parunhare kubulawayo kuti vamunangagwa havana kukuvara muchiitiko ichi uye vabva pawhite city stadium vachimhanyiswa kustate house yemubulawayo kwavanochengetedzwa vacharamba vati mutevedzeri wavamunangagwa vakembo mohadhi ndeumwe wakuvara pachiitiko ichi vacharamba vati vanochengetedza nyika pamwe nemapurisa vave mubishi rekuferefeta kuti chii chakonzera kuputika kwavari kufungidzira kuti ibhambu kunyange hazvo mutauriri wemapurisa amai Cherif Charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo vacharamba vati vamunangagwa vamhanya kuchipatara chematadhei chiri mubulawayo uko kunonzi kwamhanyiswa vamuhadhi pamwe nemudzimai womwe wevatungamiriri venyika vakonstantino chiwenga amai Mary Chiwenga vacharamba vati vamuhadhi vakuvara makumbo asi hatina kunzwa kuti amai Chiwenga vakuvara pai uye kuti murume wavo akuvarawo here kana kuti kwete muchiitiko ichi sezvo patanga tichitaura navo parunhare vange vave kupinda mundege nemutungamiriri wenyika vamunangagwa vakananga kuHarare zvichakadai vamunangagwa vaudza nepfenyuro yezbc kuti sachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri pamwe nemutevedzeri wemutauri wedare reparamende amai Mabel Chinomona ndevamwe vevakuvara uye vati pane vanhu vari kuda kuvauraya vasiri vemubulawayo vavati vanobva kunze kwebulawayo vakaronga izvi vamunangagwa vakabvomhanyiswa kusouth africa mushure mekupiwa chepu pamusangano wakaitwa nevaimbo vamutungamiriri wenyika varobert mugabe kugwanda gore rapera kunyange hazvo izvi zvaitika vamunangagwa vati vacharamba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro vachiti chiitiko chanhasi hachisi kuvatyisa uye vati kubva pakatanga vemapato kutsvaga rutsigiro munyika manga mune runyararo muzinda weamerica muHarare washoropodza zvikuru kurwiswa kwaitwa pamusangano wavamunangagwa muzinda uyu wati mhirizhonga dzemhando yose hadzitambirwe america yatiri kurangarira vose vakuvara muchiitiko ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.